Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera 8 Gumiguru 2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sarudzo dzekutsvaga nhengo dzeCentral Committee yebato rezanu PF dzatanga nhasi dzichinzi mune mamwe matunhu dzakanganiswa nemhiri Jonga. Mutungamiri webato reMDC vaDouglas Ngonzora vanopinda mumusangano wePollard uyo unopindwa nevatungamiri vemapato akakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2018. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sarudzo dzekutsvaga nhengo dzeCentral Committee yebato rezanu PF dzatanga nhasi dzichinzi mune mamwe matunhu kwaitika mhirizhonga yaita kuti sarudzo dzisaenderera mberi. Kune zvatawana zvaitika nhasi kuhurungwe North mudunhu reMashonaland and West, tinonzwa kuti kwanga kuchikwikwidzanwa vaRubeni Marumahoko navaTerenzi Mukupe, asi sarudzo dzinodzidzazosendekwa parutivi mushure memhirizhonga yaitika vaMukupe vachipomerwa mhosva yekutenga mavoting. Zvatawana pataenda pamhepo zvabuda mune mamwe matunhu emuMashonaland and West zvinoratidza kuti vaMike Chimombe vasarudzwa kuti vange vachimirira chinhoi, vakaenda nesiparadza kuMakonde kuzvimba South vaPhilip Chiyangwa, amai Marian Chombo kuzvimba North vaZiyambi Ziyambi vachisarudzwawo kuzvimba West, kuchitiwo kuzvimba East vaFrancis Mukwangwariri. Sarudzo kudunhu remasvingo dziri kuitwa mangwana mushure mekunge dzaendeswa mberi nekuti mutungamiri wezanu PF vari zvakare mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanga vaine musangano nevatsigiri vebato ravo kuchiredzi nhasi wekutenda kukunda kwakaita bato ravo musarudzo dzemabyelection. Central Committee yezanu PF ndiyo komiti yepamusorosoro iine zvigaro mazana matatu nezvina. Zvabuda musarudzo idzi mumatunhu ose zvinotarisirwa kuziviswa kumuzinda wezanu PF kana kuti kucommand center muHarare chero nguva. Zvichakadaro, Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yazivisa kuburikidza nedande mutande reTwitter kuti sarudzo dzeWard 15 by election kumberengwa dzafamba zvakanaka. Hatina kukwanisa kunzwa kuti sarudzo dzeby election dzanga dzichiitwa kunyanga kuWard 27 dzafambawo sei. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Ngonzora nezuro vanonzi vakapinda mumusangano wePollard uyo unopindwa nevatungamiri vemapato akakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2018. Aka ndeke kutanga kuti vaNgonzora vapinde mumusangano wePollard kunyanga hazvo vasina kukwikwidza musarudzo dza 2018. Asi mutauriri wavo vaLloyd Damba vanoti kupinda kwakaita vaMgonzora mumusangano uyu nezuro hakureve kuti vave nhengo yePollard, asi kuti vakanga vakokwa kuti vasvitse gwaro ravo rine zvavanoti vanoda kuti zvitange zvaitwa kuti vazopinda muPollard. Ngatinzwei vaDamba vachitsanangura.
Hongu nezuro vaMgonzora vakadaidzwa kana kunopinda meeting, asi vakaita kudaidzwa kunzi vari kuda vari kupinda muPollard kana kuti vasida kupinda muPollard. Iwo vakaita presentation yavo yekuti iwo vaMgonzora vakaramba kuti isusu tipinde muPollard yakaita zvayakaita, nekuti mukatira gore rakatera National Council yeMDC yakagara ikadhiliparieta kuti kana tichipinda muPollard tinenge tichipinda yakaamendwa kana chiti yakanyerwa semamirira yakaita right now azviti kuti ipinde nekuti iri prohibitive nekuti mukanza kuti mutemo wepresidentara kuti inhengo dzakakwikwidza presidential election ya 2018 ndidzo ndidzo cheke dzinobvira kuna mpolad saka vemdc dzakagara pasi tikati no kana vachida kuti tipinde mpolad nekuti zvano pf nemamwe mapolitical parties vari kuti dialogue inofanira kuitwa chete kana tiri mupolad nekuti tanga tapropoza kuti kuda in all stakeholders dialogue saka kunedza kwakaitana kenguru nepresidenta document redu rekuti zvatirikunotarisira kuti tichida kuti tipinde mupolad inofanira kunge tiri include mapolitical parties ari mupalamendi kana tainkluda mapolitical parties ari mupalamendi zvaakureva kuti izvo machichi nemacivic organizations nemamwe mapolitical parties asina kukondesa anenge akubvumidzwa nekuti tikaisa dare remaparliamentarians ndetichipinda mupoland zvazvinotaura ndezvekuti parliament inoreprezenta vana vezimbabwe inoneka kuti uye chechi ipi inoneka kuti uye political party ipi saka naizvozvoizvo document inoti ariprezenta nezuru saka nemamiriro yaakaita tati hatingakwanisi kupinda saka ndo zvakabuda musangano wanezuro
saka zvakatambirwa sei nevainge vari mumusangano uyu
vanga vari musangano mune zuro vakabva vati vachatsvaka kuti maproposals ese ataita nekuti vari kutora vachidzokera kumashure zvakasiyana nemimwe mamiriro akaita copac tichinyora bumbiro remutemo wezimbabwe copac yakanyorwa neparlamendi saka parlamendi iri inclusive nekuti mukatsva kuti parlamendi yakavhotirwa nevana vezimbabwe saka vamatarisiro vakaita nezuro vakatadza vachiti no inenge yakatofanana nepolad saka tichikuenda kunoconsider timbonoconsultana tichazokutaurirai mazuva anotevera
chii chikuru chiri kuita kuti munge muchida kupinda mupolad
isu tiri kuda dialogue saka dialogue vezanu pf nemamwe mapolitical parties vari kuti dialogue rinokwanisa chete kuitwa mupolad isu ndobvatamirawo takamira kusaidi tikati hatikwanisi kupinda mupolad nekuti hatiri kukodzera nekuda kwebumbu renyu remutemo saka iwo ndokubvava neproposal yekuti dai imini muchinge maproposal zvamuri kuda kuti muchinge muchida dialogue hatikwanisa kupa chete dialogue tiri mupolad saka ndobvataisawo document yedu yekuti tinofanira kuamenda tichiti munhu wese wezimbabwe anofanira kuita dialogue
vanga vari mutauriri wemutungamiri webato remdc vadouglas ngonzora valoid damba vari parunhare muharare nestudio 7
aya mashoko anoratidza pamire hurumende yeamerica nyika yerussia iri kushorwa zvikuru mushure mekupamba kwayo nechisimba nyika yeUkraine Russia inove nhengo yechigarire yeUnited Nations Security Council inonzi yakakanganisa chitsidzo cheUnited Nations chekuchengetedza rugare nekuchengeteka kwenyika mutungamiri wenyika vaJoe Biden vakataura izvi pamberi pegungano reUnited Nations General Assembly nguva pfupi yapfuura Russia yakatyora zvinonyadzisa chitsidzo chesangano reUnited Nations Charter. Vakatsinhira vaBiden vachiti hapana chakakosha kupfuura kurambidzwa kuri pachena kwenyika kuti dzipambe nyika dzadzinovakidzana nadzo nechisimba. Muna kukadzi mugore ra2022 nguva pfupi mushure mekutanga kwekupinda kweKremlin kwakazara munyika yeUkraine bazi reSecurity Council rakavhota richishora zvakaipisisa kupamba kweRussia nyika yeUkraine rakakurudzira kuti mauto enyika iyi abviswe muUkraine nechimbi-chimbi mushure mekuongorora mamiriro anga akaita zvinhu nezviga zvechata chibvumirano ichi chekuti Russia iburitse mauto ayo chingadai chakatambirwa zvisina pikiso zvisinei kunyangwe panga paine rutsigiro rwenhengo dzegungano iri gumi neimwe chitsidzo ichi chakakundwa zvichitevera vhoti imwe chete yekuti kwete kubva kuRussia izvi zvakareva kuti Russia seimwe yenhengo shanu dzechigarire yakawana mukana wekumisa kuburitswa kwemauto ayo izvi zvakakanganisa tsika dzepasi rese apo imwe yenhengo yakafuratira zvaidiwa nedzimwe nhengo ichiita zvido zvayo zvisina tsarukano mumiriri weamerica kuUnited Nations amai Linda Thomas Greenfield vanoti kubvira gore ra2009 Russia yakakanda mavhoti ekuramba zviri pamutemo kana kuti vito 26 gumi nemaviri emavhoti aya akatsigirwa nenyika yeChina. Nepo America yakashandisa mavhoti emavito kanokwana kana. Amai Thomas Greenfield vanoti nengo yechigarire inoshandisa mavhoti emavito kudzivirira zviito zvayo zvechisimba inorasikirwa nehunhu uye inofanirwa kuzvidavirira. Panguva yekutaura kwavo kuGeneral Assembly vaBiden vakakurudzira kuti patorwe matano ekusimudzira kuvimbika uye kushanda kweSecurity Council. Vakati nengo dzeUN Security Council kusanganisira America dzinofanira kugara dzichitsigira nekudzivirira gwaro reUnited Nations Charter uye kurega kushandisa vhoti yevito kunze kwekunge pasina imwe nzira yekugadzirisa zvinhu. VaBiden vakazivisawo kuti America inotsigira kuwedzerwa kwenengo dzeSecurity Council munengo dzayo dzechigarire uye dzisiri dzechigarire. VaBiden vakakurudzira zvakare kuti zvigaro zvechigarire zvipiwe kunyika dziri muAfrica, Latin America neCaribbean. VaBiden vakatsinhira zvakare kuti nguva yanga yasvika yekuti sangano iri rivandudzwe kuitira kuti rikwanise kuenderana nemamiriro akaita zvinhu munyika yanhasi. Vakazivisa kuti America yakazvipira kuita basa iri ravakati rakakosha. Ayo ange ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica amaverengerwa neni Marvelous Mshanganya huye we Studio 7.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMarvelous Mshanganya huye we Studio 7.
Chingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mshanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naMuzvare Rudo Magwanyata vanoshanda nesangano rinorwira kodzero dzevanasikana rinonzi Shamwari yemwanasikana. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Mungati tsananguro kuti muri kuona sei zviri kuitika pamusoro pevana vari kushaya vachibatsirwa avo vanenge vamitiswa kana kurodzwa vasati vabvazera.
Ndinyaya nokuti ndawaramba yakamuka iri mumapepa nawo musi wechipiri. Inyaya inorwadza fani nekuti takanga tine nyaya imwe chete kuri rapera yaana Majaya. Pari zvino tichazati pakapepa tanga tiri kuti rakapera taiona sekunge nyau dzevasikana vanofa vachibatsirwa kana kuti vachibara vari pacheche ichanga iri nyaya yekare tichange tapedza nezvayo mushure menyaya yaana Majaya. Asi nhasi tiri kutaura nezvanhu kuti ndawaramba akarasikirwa neupenyu hwake achibatsirwa nemwana ari pakereke kumasvingo. Inyaya inorwadza, inyaya inokumbura chaizvo. Isu seshamwari mwanasikana bato rinomirira kodzero dzemwanasikana tiri kuramba tichingotaura tichikurudzira vabereki kuti vachengetedze vana vavo. Tinonzwisisa kuti sevabereki vane zvinhu zvavagara vachitenda mazviri muchinamato chavo kana mutsika nemagariro avo, asi hazvibatsiri kana mukuita zvinhu izvi vachizorasikirwa nemwana. Inguva inorwadza semubereki, inguva inorwadza nesuwo semapato anoona nezvekodzero dzevanasikana.
Chii chamungakurudzire vabereki pamusoro pezvamuri kuona takatarisa vana vari kushaya vanenge varodzwa kana kumitiswa vasati vabvazera?
Tinokurudzira vabereki vasiyane nenzira dzingava dzichitenderwa kana dzatsika nemagariro dzinokuvatsisa vana vavo. Tinokurudzira zvekare vemakereki kuti vataure nyaya dzakadai. Pari zvino hatichaziva kuti vangani vasikana vari kubatsirwa pamakereki iwaya. Tinozogonzwa kana pachinge paine anenge arasirwa neupenyu. Ndo patinoona nyaya dziri mumapepa nhau nemunhepfenyuro nepamasocial media platforms. Saka naizvozvo munhu wese ane chinzvimbo chaanofanira kutora kuti vana vasarasikirwe neupenyu, kuti vana varape vakachengetedzeka, vasapinzwe nenjodzi kana kusvika pakurasikirwa neupenyu. Ngatisiyanei nekuita zvinhu zvinokuvadzisa vana vedu. Ngatisiyanei nekuramba takanyarara kana mwana achimbunyikidzwa, kana mwana achinge apinda munjodzi. Pari zvino hatitozivi kuti mwanasikana uyuyu pamuviri paakanga ainapo akapawana senyi. Akambunyikidzwa pabonde here kana kuti aive arozwa ari mwana mudiki? Nhau iyi inhau inofanira kuramba ichingotaurwa nezvayo, irambe ichingotaurika. Semapato anomirira kodzero dzevanasikana, ticharamba tichingotaura nezvazvo.
Zvii zvamunokurudzira hurumende uyezve nevematare nemapurisa panyaya dzakadai?
Ticharamba tichingokurudzira kuti hurumende vematare dzimhosva yedu vatore nzvimbo dzavo, mapurisa aite basa ravo rekusunga vanowanikwa nemhosva. Vagari vemunharaunda ngavanotaura kana kumhangara kumapurisa, vanhu ava mhondi idzi dzisungwe. Taneta nevanasikana vari kurasikirwa neupenyu vari vadiki. Tinokurudzira kuti nhau idzi dzitaurwe kumapurisa nguva iripo mwanasikana achengeteke. Sezvinewo kana mwana achinge ainewo pamuviri pake, zvakangonakawo kuti vanhu vaende kuzvipatara. Vabereki tinokurudzira kuende nemwana kuchipatara anobatsirwa ikoko. Taramba vanhu vari kuramba vachingoshaika vachirasikirwa neupenyu vari panzvimbo dzekunamata, panzvimbo yekuti vange vari muzvipatara vachibatsirwa nanamukoti nanachiremba vanoziya. Ngatishandei pamwe chete semhuri yeZimbabwe tipedze kumbunyikidzwa kwemwanasikana. Tinoreva kuti tikaramba tichingotaura nezvazvo, tichingokurudzirana, tichishanda tiri pamwe chete senyika, hatiwanikwe tiine nyaya dzakadai zvekare.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya, huye ndiri muWashington Vicky Rega Rega.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives, upenyu hwedu. Nhasi tine hurukuro namufundisi Richard Moyo, chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa. Mufundisi Moyo vanotsanangura nezvematambudziko avanoti ari kusanganikwa nawo muwanano nemhuri dzekuZimbabwe dziri munyika iyi dzakawanda, zviri kusvitsa pakutsemura michato yakawanda. Ngatinzwei vachitsanangura.
Baba kandimire regaini kwasei nevateteresi studio 7 vechashe wedu Jesu Kristu, ndichaluya amen. Ya, kurambana kwevana veZimbabwe mukati menyika ine South Africa kwakura zvikuru. Zvinonzisa tsitsi, zvinopa shungu, zvinorwadza kuwana unyanya avo vachikupinda muwanano vasiri vatsva, kana kuti neavo vagara vari mukati mewanano. Vazhinji vakabva kuZimbabwe vari baba naamai, vazhinji vari kudzoka umwe naumwe oga. Dzimwe nguva umwe achidzoka anewo mukadzi, umwe achidzoka anewo murume, kana mukadzi wechitatu kana wechipiri, vachingorambana. Nori mukati mekurambana kwenyika ino vana veZimbabwe kavapinda zvikuru, uye futi mukukopa zvizvarwa zvenyika ino pachazvo, zvinhu zvisingakoshesi kuroorwa kana kugara nevarume kana kugara nevakadzi, kungochinyanisa varume nevakadzi. Saka vanhu veZimbabwe navo vapindwa tsika dzakafanana idzo, dziri tsika dzakaipa dzaiita kuti vachangowanana varambane. Uye futizve zvatinoziva kuti kare kwaiva nokudzidziswa kukuru kana achinge aroorwa zvinonzi murume chiko, zvinonzi mukadzi. Manje mazuva ano akusina, asi tinoziva vanhu vatinogona nako kumakereke.
Chii chikuru chamungati chimwe chezvinhu zviri kukonzera matambudziko muwanano?
Nhau yokunwa doro kwemadzimai mukati meuno South Africa, vana veZimbabwe zvanyanyisa. Madzimai mazhinji ari kudhakwa zvakanyanya, zvinopfuuridza mwero, zvinopfuuridza varume. Zvinotangira vachiita mapati emabirthdays akasiyana siyana, nemutanga mumwahwahwa imomo vopeisira vakunyengererwa nemafriends, vachidhakwa zvokupeisira kukanganwa mhuri kana kusaziva kuti imba chii, zvopeisira vakuenda mumabhawa vachipinda mumabhawa. Zvatinoziva mukati menyika ine South Africa, vakadzi vemuno vanomwahwahwa zvakanyanyisa kutodarika varume vacho. Taakuono nevakadzi vekumusha kwedu vekuZimbabwe vaakunwahwa vapinda mumabhawa, kunwa vanabhurongi zvakangosiyana siyana zvanongo zvinokubhima fodya vamwe. Zvichitangira mumapati, zvichitangira munoitwa birthday, zvichitanga kuchinza zvidhakisi zvakupeisa kuti madzimai ako kuti kana varume vachinge vakuvatsura havachabvumi kutsiurwa. Uye futi kanisaninavi varume idambudziko hombe, nokuti varume kana vachinge vamwahwahwa, vamwe varume vachakwanisa kuchengeta madzimai kana kubhadharira rendi kana vana zvikoro nezvinhu zvakawanda wanda nekuda kwehwawa saka vamwe matambudziko
munenge muri kuti imi dambudziko iri riri kumadzimai ari kunwa doro chete ko vanhurume vari kunwa odoro
baba dambudziko rekunwa hwawa kwevarume idambudziko guru kwazvo varume vazhinji vari kunwa hwawa zvinosvika pakusiririsa zvinoita sekuti vakaroora doro vanoda doro kudarika madzimai avo senge mwedzi wapera vamafora pavhiki anondonwa mari yose kubva awa asiya mumba kusina kana chikafu siya madzimai ane nzara kana nemari yerenji kana kutengera vana mapambasi chaiwo anopedza mari yose anoita munhu kwaye kana mari ichinge yapera rimwe rimwe dambudziko iroro riri kukonzera dzimba zhinji madzimai apeisira achizobuda kana kuzotiza futi varume nenyaya yekunwa hwawa kuita varume saka zvizvinhu zvakaipa zvikuru sfoti varume vafa kuti vadzidze vanwa hwawa vaonwe vachiziva kuti vane mhuri nokuti kumwe kumwa hakusazvi kumwa kanaka kaita kuti madzimai apeisira apanduke aakuzodoo kutsvaga neimwe nzira yekurarama nayo
chii chikuru chamungati chimwe chezvinhu zviri kukonzera matambudziko muwanano kunze kwedoro
nhau idzakati wande dai zvaigoneka paiwanika zvimwe nguva timbodzisana nezvenhau yemari pakati pevarume nevakadzi nokuti mari zveshuwa yaputsa misha mari kana varume vakashanda vamwe vapa vakadzi mari vakadzi kana vachinge vakushanda yavo mari vanenge vaakutiwo waindi nyima yako umwe namwe achiita zvinhu zvake tinoona dzimba dzakawanda vanhu vachiti pakubhadhira rendi vanoita hafu hafu pakubhadhira chikafu hafu hafu zviri zvinhu zvakanganisa dzimba dzakawanda izvozvo zvinopisa kana dzimwe nguva mukadzi asashanda anenge akukwereteswa zvinzozo pachibhadhira chikwereti kuva kuti magariro akadaro anoita zvazvo zimbabwe mukati memereji zvinhu zvisina kunaka zvoda kuti dai zvaigona timbotsana nezvazvo nepakufamba kwemazuva futi
saka imi muri kuzogadzirisa sei matambudziko aya mufundisi moyo
tine basa guru baba kandimiri rokuyananisa rokuvakurudza varume nemadzimai vanenge vapinda panyaya yakafane iyi iye futi panyaya yekudhakwa kwemadzimai ravadambudziko rokuti kana mudzimai kana achinge atopinda zvedoro haachadzorereki murumewo varume vakukurudza kudzorereka saka tinotora nguva zhinji pakuyananisa varume nevakadzi nokuti kuyananisa ndiyo kii inoita kuti umwe namwe ataure dambudziko rake tivadagadzirisana asi iyi nhau inoda nyasha dzajehovha mwari nokuti vana vezimbabwe vasiya tsika dzavo neunhu hwavo panhuva dzakafanira zvekuti tinozama nepatinogona navo kuvayananisa asi zvinoda nyasha dzajehovha mwari vamwe vanosvika pakurovana kukuvadzana kana kubaya nemapanga nokupisana nemvura madzimai akubatira varume mapanga nokuvapisa zvoita kuti vamwe varume vakawanda dzimwe nguva vataure vanopisana vakubatwa nedipi kana depression kusvika pakufa iri nhaya yekuti vanenge vachishungurudzika nezvinoitwa mukati medzimba dzavo
manga makateerera kuchizvarwa chezimbabwe chiri musouth africa mufundisi richard moyo muchirongwa chedu upenyu hwedu teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu mutungamiri weceo africa round table vakipson gundani vakapeta musangano wavo muamerica nezuro vachiti vakakwanisa kuwana makambani ekudyidzana navo asi vachiti vakatarisana nedambudziko rekuti imwe kambani huru muwashington dc iri kutoshanda muzimbabwe yakatomira kudyara mari yayo munyika pamusoro pezvirango zvinonzi zvakatemerwa dzimwe nhengo dzehurumende ngatinzwei hurukuro yavaita namavelas muhlanganya uye westudio 7
programs edu achakafambira kuamerica generally afamba zvakanaka tichasaina mamemorandum of understanding nemaorganizations maviri ari key imwe yacho inonzi anchor international investment iri based munew york ichange ichifanda enumber of projects nokuti particular assistance kune number of projects in partnership nemaamerican business people takasaina futi maagreement neglobal trade and finance muwashington dc ichatipa funding as well as bringing my delegations for exchange to zimbabwe
kunyaya yezvirango zvakatemerwa dzimwe nhengo dzehurumende yanga isiri kutaurika here pamisangano yenyu iyi
taendazve DFC US Development Finance Corporation takaita musangano wakanaka nawo vane maprojects already ari kurana muzimbabwe but for the last 2 years vanga vasiri kufanda maprojects emuzimbabwe for the obvious reasons that we know which are the sanctions so generally tafamba zvakanaka and we are happy sedelegation yanga ichitsvaga mukana yemabhizinisi muno muAmerica. Apart from GFC, mwe kwese kwataenda nyaya yemasanctions anobva yambobuda. Pati kuGFC ndokwayabuda.
Imi sevemabhizinisi, munoti chii nenyaya iyi yezvirango zvakawanikwa zvichibuda pane zvimwe zvirongwa zvamanga muinazvo muno muAmerica?
Isusu sesi wa Africa round table tinofunga kuti masanctions aya haasi kuseva any purpose. Muchizvitarisa, tanga tine vana muzvina business 23. Idemonstration yekuti Zimbabwe is ready to do business with America. But masanctions clearly inge iri stumbling block when it comes to GFC, which is the organization in the key when it comes to accessing American finance, when it comes to partnering with Americans to teach them a business in Zimbabwe.
Vanga vari mutungamiri wesangano reCEO Africa Roundtable vaKipson Gundani vachitaura naMavlas Mhlanganya weStudio 7. Munhau dzemitambo. Manyukunyuku mumakundano ekasolaga Premier Soccer League abva mukurwira mukombe kuenda kuzvikwata zviri kurwira kurarama apo makwikwi aya apinda muvhiki remakumi matatu. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Makundano aya nhasi apinda munharaunda yemakumi matatu paine zvikwata zvisere zviri kurwira upenyu hwazvo mugungano renhabvu yepamusorosoro iyi. Zvikwata zvine mapoint makumi matatu nemashanu zvidzika kusanganisira Yada, Cranbourne Bullets, Capes United, ZPC Kariba, Tenants, Harare City, Bly City, ne Wawa. Zviri kudzvinyirirana kubva pazvikwata zvina zvinofanira kubuda kuenda kuDivision 1. Nhasi Harare City yaita mangange 0-0 neNgezi Platinum Stars. Musi uyo ZPC Kariba yazvambura Manika Diamonds 3-0. Blue City yarovawo Blue Chiefs 1-0. Mangage aita Harare City neNgezi arikureva kuti Capes United haifanire kudonedza mapoints pamutambo wayo neCranbourne Bullets mangwana, nekuti kuita izvi kune njodzi huru. Mongorori wemutambo wenhabvu Admire Muemeke anoti zvingarwadze vakawanda makepekepe akakundikana mhondo yavatarisana nayo iyi.
I feel it will be a very sad chapter in Zimbabwean football fraternity kuti Capes United ionekwe ichidzika pasi kunotamba bhora redivision 1. Since Capes yanga iri imwe yetimu dzepamusoro apart from Dynamos, Highlanders neFC Platinum yakazoyiwa mukoro unoyu.
Asi mukuru wechikwata ichi vaFarai Jere nemurairidzi wavo Lloyd Tembwe vanoti vatsigiri vavo havafaniri kutya nekuti vari kuita zvese zvavanokwanisa kuti makwepekepe ibve pairi apa. Tenat iyo yatambawo nhasi yarohwa 2-0 neBlack Rhinos. Green Fuel, Simba Bora, Sesham neHwange dzakatomirira kutora zvinzvimbo zvemupremier soccer league kana zvikwata zvakaita seCapes United zvakundikana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariat.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Sarudzo dzekutsvaga nhengo dzeCentral Committee yebato reZANU-PF dzatanga mune mamwe matunhu dzichinzi dzakanganiswa nemhirizhonga. Mutungamiri webato reMDC vaDouglas Ngonzora vanopinda mumusangano wePollard uyo unopindwa nevatungamiri vemapato akakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2018. Manyukunyuku makundano ekasolaga Premier Soccer League abva mukurwira mukombe kuenda kuzvikwata zviri kurwira kurarama apo makwikwa aya apinda muvhiki remakumi matatu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndokusiya mina Gaino Saidi.
So we see